Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikumi 14 2022. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare Mo Blessing Ali kumba kwavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vosungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Mumwe mutori wenhau obatwa nemhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vapinda munamato wekurangarira nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali avo vakawanikwa vakapondwa nemugovera mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF vachiti hapana vachamisa vati hapana munhu akakodzera kuurayiwa tinodzokora zvakare vachamisa vati hapana munhu anokodzera kuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vativo zvinosuvisa kuti muzvare Mo Blessing vakapondwa nevanhu vanozivikanwa uye kuti vakaponderwa nyaya dzebato ravanotsigira. Vachamisa vati hapana munhu vaendera mberi vachikurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzisaite mhirizhonga kunyangwe dzikadenwa vachiti ndozviri kutsvagwa nevanhu vakaponda muzvare Mo Blessing. Vatiwo nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana nekushanda pamwe chete vakati vanhu vakaponda muzvare Mo Blessing vanofanira kurangwa nemutemo. Vaenderawo mberi vachiti vakatonyorera tsamba kusangano reSADC vachiriudza kuti nyaya yekushungurudzwa nekunyangariswa kwevanhu muZimbabwe yatanga zvakare. Mwana wemufi Silence audza Momo yapinda munamato wekurangarira mai vake kuti ave kutotya kugara pamba pamai vake nekuda kwemashoko enhengo dzeZANU PF munzvimbo iyi. Mufi ari kuchemerwa kumba kwasekuru vake kunyange hazvo munamato wanhasi waitirwa pamba pake kunyatsime. Gweta remhuri vaJob Scala vati mhuri yemufi yakatora danho rekuti muzvare Mo Blessing vachavigwa chete ndokunge vakamuraya vasungwa. Izvi zvatsinirwa nasekuru vemufi vaWellington Ali avo vati mhuri ichazozeya danho rayo nemusi wechipiri apo panotarisirwa kuitwa ongororo yekuti mufi akafanei kana kuti post-mortem. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti bato ravo rine chekuita nekufa kwamuzvare Mo Blessing vachiti zviri pachena kuti nyaya iyi ine chekuita nenyaya dzerudo. Vakatiwo mapurisa anofanira kupuwa mukana wekutsvaga Pius Jamba uyo akapedzera kuonekwa aine mufi. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzarwiswa nenhengo dzeCCC uye pane imwe nhengo yebato ravo yapisirwa imba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa arikuferefeta nyaya iyi uye vachazivisa zvawana nekufamba kwenguva. Vativo varikuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing uye varikutsvaga jamba nevamwe vangadai vakauraya muzvare Mo Blessing. Tedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi varikuimbisa masambu kuti vachapiwa mari nezvimwe kana vakatsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vataura pamusangano wavakaita nemasambu pamwe nemadzishe ekwaGutwa Paradise Hotel nezuro, mutevedzeri wemunyori webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vakati masabhuku nemadzishe anofanira kuwanira bato ravo mabiriyoni mashanu emavhoti kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya. VaMohadi avo vakadzingwa basa remutevedzeri wemutungamiri wenyika vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira vasori vaivashandira vakati ivo vakatora danho iri nekuti bato ravo rainyepirwa kuti rine vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu iro risina. Vanoti misangano yakaitwa nemigovera yemafero yakabudisa pachena kuti bato ravo hatina vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu nekudaro masabhuku anofanira kumanikidza vagari vavo kuti vandovhotera ZANU-PF.
Ikati isu just Saturday yapfuura hanei murimo wangaende kufero yake kwakabuda chitukuiro hapo mafero yacho
VaMohadi vakaendera mberi vachiti masabhuku ose ndeebato ravo anenge aramba kushandira bato ravo gore rinouya anozosangana nezvirango zvakaoma.
Nadaro ndakazvibvunza kuti ivo masabhuku mangani munomuita muzimbabwe muno, ndikataurirwa kuti no masabhuku Zimbabwe yese ndinotaura masabhuku haitauri nemadhorobha kuti madhorobha hakuna kumira zvakanaka masabhuku. So ndavhunza ini kuti mangani vakanditaura kuti masabhuku research yangu yandaverifya kuti masabhuku Zimbabwe yese i 36,000.
Vakaenderera mberi vachiti masabhuku anofanira kuona kuti vanhu vavo vasingati kutsigira bato reZANU-PF vashayiwa rubatsiro rwechikafu chinobva kuhurumende apo vanhu vakatarisana nenzara gore rino. VaMohadi vakaenderera mberi vachiti kutanga mwedzi unouya masabhuku anenge ava kutambira mari yekunze yekuamerica inosvika makumi mashanu emadhora uye kuwedzerwa mari yemunyika yavagara vachitambira iyo isingakwani. Pamusoro pazvo vachatengerwa mabhasikoro nemagejo ekurimisa nehurumende semuripo wekuvatsvagira rutsigiro. Mashoko avaMohadi ekupinza masabhuku nemadzishe mune zvematongero enyika ashoropodzwa nevamapata vanopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ati uku kutyora bumbiro remutemo renyika. Ona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemagutu veGutu Residents and Ratepayers Association kana kuti GURA Valoid Mfudze vati ZANU-PF irikutyora chikamu 281 chebumbiro remutemo icho chinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupinzwa mune zvematongerwo enyika.
Takataurisa nezuro pamusangano wakaitwa katikashamadza isu sevagari vemagutu uye sesangano rinomirira vagari. Harisiro basa remasabhuku nemadzishe kuita zvematongerwo enyika kutsvagira bato rutsigiro. Bumbiro remutemo wenyika rinobudisa pachena chena kuti kuti basa remasabhuku nemadzishe riri kuchengetedza tsika nemagariro akanaka munyararo. Umurayiro wemutemo rinotaura pasection 281. Sabhuku kana mambo haafaniri kuva nhengo yebato rezvematongerwo enyika kana achiita zvematongerwo enyika aine dii raakarerekera.
Izvi zvatsinirwa natasigara wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reChrist in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa, avo vakurudzira masabhuku kuti varambe zvavari kunzi vaite nekuti hazvisi pamutemo.
Asi tinopa masadunhu nemasabhuku nemadzimambo kuti tivazivise kuti zvavari kukurudzirwa kuti vaite hazvitenderwi pamutemo. Bumbiro remutemo haritenderi kuti sadunhu, mambo nemadzishe vashandiswe nebato rematongerwo enyika. Vanofanira kuva vegutsa ruzhinji vachifadza munhu wese ari mudunhu mavo, vachitonga zvisina tsvete, vachitonga zvinofadza nezvinogutsa vanhu vose. Saka vose vari kumbunyikidzwa ngavamire vachimirira kodzero dzavo vachishandisa bumbiro remutemo.
Munyori wezvesarudzo mubato reCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vasvoroposa ZANUPF achiti haitevedzeri mutemo wenyika.
Tinozviziva kuti vari kuzviita izvozvo, asi takazviziva kare kuti vagara havatevedzeri mutemo, vagara mareforms havadi. Asi chatinoziva ndechekuti kana iwo masabhuku acho haashadiwo, and ukatarisa ZANU inoti iyo hatidi kuti madhaisikora avhote nokuti isusu hatizogoni kuenda kunokampena ikoko. Timbozvibvunzawo kuti isu vetriple c tingakwanisa here kuunganidzawo masabhuku kuti tizokambena sezvavari kuita. Hatirwadziwi, hatinetseki nazvo izvo, nokuti tinoziva kuti vanhu vaakuenda, vanhu vaakubuda. Isi chedu kupenetreta tichipinda mukati memaruva nezvirongwa zvedu zvatiri kuita iko zvino.
Vamuhadhi vange vachigara mudhorobha remasvingo kubva musi wa5 mwedzi uno vachiita misangano mumatunhu ose manomwe anoti Matsvingo, Chiredzi, Zaka, Mwenezi, Gutu nekwaChivi, uko kwavapedzisira nemusangano wavo nhasi nemasabhuku eikoko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yavanoti ndeyenhema. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muna 2016. VaMasaraure vasungwa nhasi apo vaenda kuHarare Central Police Station kwavanofanira kuenda sezvakatarwa nedare sechiga chekupiwa mari yechibatiso pavakasungwa pane imwe nyaya yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende apo vairatidzira nekudhura kwezvinhu asi vashandi vachitambira mari shoma shoma. Nyaya yasungirwa vaMasaraure ine chekuita nerufu rwenhengo yesangano reAtus vaRoy Issa, avo vakadonha kubva pakamuri yechinomwe kana kuti 7th floor kuJameson Hotel muHarare muna 2016. Dare raMagistrate rakambopa mutongo panyaya iyi rikati painge pasina umbowo hwekuti vainge vaurayiwa kana kuitwa akafira mberi. Vaimbova mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakatenda panguva iyi kuti mufi akafa mushure mekuzvidonhedza akadhakwa. Mashoko abva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uko vaMasaraure vari zvakare mutauriri wesangano iri, uye mamwe mashoko abva kuAtus ati vashamisika zvikuru nechiitiko ichi kuti vaMasaraure vave kusungwa kwapera makore matanhatu. Masangano aya anotiwo izvi zvakanangana nekuda kumbunyikidza vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamberi pesarudzo dza2023. Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mutemo wave kushandiswa sembato neZANUPF kumbunyikidza vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vari mumusangano. Mutori wenhau Jeffrey Moyo abatwa nemhosva yekuchikora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration laws. Moyo anomboshandirawo bepanhau reNew York Times uye anzi Nedare akaita kuti vatori venhau vaviri vebepanhau iri vapinde munyika zvisiri pamutemo. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare vamakinzira vati vagutsikana kuti muchuchisi akapa umbowo hwakakwana hunoratidza pachena kuti moyo akapara mhosva yaaipomerwa. Asi gweta ramoyo amai Beatrice Mutetwa vati havana kugutsikana nemutongi wapiwa nedare vachiti wange usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare vakati vachakwira kudare rehigh court kuti mutongi uyu uraswe.
We believe we have very good prospects of success on appeal because
ndinofunga tine mukana wakanaka wekubudirira pakuisa kudare rehigh court. Chikumbiro chekuti mutongi uyu uraswe sezvo usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare. Pane zvakawanda zvekufungidzira zvashandiswa pakuve nemutongo uyu, saka tichaupikisa.
Mutongi wanzira vati zvisinei nekuramba kwake mhosva iyi umbowo hwakapiwa mudare hunoratidza kuti mwoyo vakabatsira kupinza munyika zvisiri pamutemo. Vatori vepanhau reNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva nekuvatsvagira magwaro esiri echokwadi ekuti vakwanise kushanda sevatapi venhau. Moyo anzi abhadhare faindi yemadhora zviuru mazana maviri inove ndeyo faindi yepamusorosoro inokwanisa kubhadhariswa munhu anenge achikora mutemo wakadai akanzi aizogara mujere kwemwedzi mitanhatu kana atadza kubhadhara mari iyi. Pamusoro pezvo moyo atongerwa kugara mujere kwemakore maviri asi mutongo uyu wasendekwa parutivi kana akasapara mhosva yakafanana neyaawanikwa ainayo mukati memakore mashanu. Vanzira vati zvisinei nezvataurwa negweta rake vaona kushoreka kwamoyo kwakakura zvikuru sezvo akapinza vanhu munyika zvisiri pamutemo avo vanogona kuve vaive vanhu vaigona kukanganisa kugadzikana kwemunyika. Moyo akasungwa muna Chivabvu gore rakapera mushure mekubatsira Goldbaum naSilva nekuvatsvagira magwaro eZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC asiri echokwadi. Moyo audza VOA kuti afara kuti haana kupiwa mutongo wekuti apinde mujeri asi ati anoda kuti zita rake richeneswe.
Ndinotenda zvikuru kwazvo nebasa rakabatwa namagweta angu Beatrice Mutetwa naDoug Coltart. Vakaita basa gurusa gore rese vachingorwisana nenyaya iyeyi tichingofamba tichiuya kuno kuBulawayo kumatare edzimhosva pasina zviri kubuda. Asi nhasi uno ndasunungurwa chaizvo. Kunyange zvazvo ndisina mufaro wakanyanya kupiririra nokuda kwokuti ndiri kutoonekwa segororo rakapaza mutemo wenyika. Ndinoshuvira kuti paapili iri kuzoitwa namagweta angu ndibve ndacheneswa panyaya iyi.
Nyaya moyo yakaita mukurumbira pasi rose mushure mekusungwa kwake nekugara mujeri akazobhadhariswa mari yechibatiso mushure memavhiki matatu. Vatavang Manika vanove mushandi weZRMC avo vainzi vakashanda namoyo pakupara mhosva iyi vakawanikwa vasina mhosva nedare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wezvemutauro kana kuti National Languages Conference. Musangano wemazuva matatu uyu watanga nhasi kuVictoria Falls. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza nyaya dzemitauro mukusimudzira kubudirira munyika uye mukuzeya nyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana.
Redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards Vision 2030 and beyond.
Tingadawo kutsvaga kuti zvakakoshei kuti vanhu vaungane sevana reZimbabwe vachikurukura pamusoro pemitauro yemunyika mavo kudai.
Zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vaungane nemitauro yavo nekuti mitauro yedu yemuZimbabwe inofambidzana pedyo nepedyo siri ine tsika nemagariro edu. Saka naizvozvo tsika nemagariro edu tikasatambudzana tinoirasa. Ukatarisa mazuva ano vanhu vakawanda havachakwanisa kutaura mitauro yao hiyo unaona kuti mubacha moja moja hautaura chiro kuna kudai kama una language au cha moja moja it's very important kuti tichaone chiche kitaro mailana na mitauro yetu
ndinatsvakawo kuti imo muZimbabwe munomutaurwa mitauro yakawanda zvakadii
muZimbabwe mune mitauro 16 Asi mitauro ini pamusoro inotarisirwa kumusoro soro kudarika mimwe mitatu chine chirungu chishona nechingereni aya malanguages anotaurwa nevanhu vakaiwandisa munyika yemuzimbabwe kuchizotevera mamwe 13 akazowedzerwa muconstitution muna 2013
kune zvimwe here zvikoro zvamungaanongedzerawo muchiti kwava kudzidziswa mimwe mitauro isiri chishona nechindevele kana kuti chirungu
zvakanyanyisa tikatarisa iko kumatinoti kuri kuitirwa conference vavictoria falls vana waidi unowana kuti vakudzidza vana chinambia nechitonga uye zvavachisanganisira naicho chishona chacho nechindevele ukatarisawo pamoje namana planjuku unowana kuti vana veikoko vakudzidzawo zvekare chikalandu rotarisa kuti kana kana kuti uri kune nzvimbo dzekumashonaland
Awa wangu wari nyanji, mnyadze shumitauro muzare Cecilia Masana, vachitauro vari parunare ku Victoria Falls na Ivan Zininga we Studio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti mauto eRussia akaparadza zambuko rangirasara kupinda muguta reSeverodonetsk zvichapa kuti vanhuwo zvavo vari muguta iri vatadze kubatsirwa kuti vaende muupoteri. Ukraine inotiwo kunyangwe hazvo Russia iri kuedza kutora guta iri nekurwisa zvakasimba, mautayo ari kurwisawo zvakasimba achibva nechepakati peguta iri. Russia inonzi yatatora zvikamu makumanomwe kubva muzana zveguta iri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri mudunhu reDonbas rine guta riri kurwisana iri ichapinda munhoroondo yehondo seimwe yakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vatyairi vemarori muSouth Korea vapinda muzuva richisere vachiratidzira nekuda kwekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vatyairi ava vanoti kuratidzira uku kwapa kuti hurumende irasikirwe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Pasi rose mafuta ekufambisa dzimotokari ari kudhura zvakanyanya zvitevera kurwiswa kweUkraine neRussia. Nyika iyi ndiyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa pamakombiyuta kana kuti memory chip uye zvimwe zvakaita seSamsung Electronics uye makambani emotokari akaita seKia neHyundai Motors. Dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi nevashandi vari kuyambira kuti kunze kwekunge mamiriro ezveupfumi wenyika agadziriswa nekukasika, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva rega rega uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, izvo vanoti zvichadzosa nyika mukutambura kwekumakore a2008 kusvika 2009. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLarson Zembe avanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamutemo sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haizi kufambidzana ne exchange rate ye official kusiya kwe mabhizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chote dzinofambidzana nemutengo iwoyo kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemaUSA kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparallel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parallel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvienu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kubvuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vakere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaprosi vachitambara, vanotiwe nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009, apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of Mazim dollar prices, taona zvichikwira zvakanyanya. Tirimono yatingati pachirungu chronic inflation, zvinoratidza kuti zvikwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedzera yazoitika ndekuti inopedzera tamo inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009, patakazoita dollarization paya paya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, vaKalisto Jokonya, vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu, uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuAmerica munyika.
Venyika yedu ndazvida kutiwo kana vativo kondrola foreign currency, ngavachikondrola zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepetro vanotengesa neforeign currency, vedhizeri vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndo zvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja, vanhu asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndo zvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhana vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa, izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bhachi padare. Hatina kukwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Early kunyatsime Chitungwiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 pa kilohertz pa shortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare More Blessing Allen. Mutevedzeri wemunyori mukuru webato reZANU PF vaKembo Muhadi vokurudzira masabhuku kuti atsvagire bato ravo rutsigiro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla 14 kuNhlangula 2022 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uyaxokozela omangalisayo esililweni selunga leCitizens Coalition for Change uMoyi uBlessing Ali.
Bayenzela ukuthi khona bethusele intatshelo zindaba. Sacela uhulumende ukuthi eyekele intatshelo zindaba.
Usetholakele elecala uJeffrey Moyo intatshelo zindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakoBulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika.
Imithi, istationery, lama-staples ezimota, wonke kulonke kukhwela.
Asedonsa nzima amabhizimusi eZimbabwe kulandela ukugugudeka kwesisindo sedola lelizwe.
Asakwaniseka kusasebenze imali zamarenti aselazo. Imali yawansuku zonke. Ungathengisa ukuthi namhla nge-13,000 nxa ususiya lwodwa futhi sekuyi-50,000.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela emzini womndeni kaMoyi unkosikazi More Blessing Ali obulewe ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Umnondolo Zindlovu usethulela lolu daba.
Abakubanda leZANU PF kubikwa ukuba bahlasele abakubanda leCitizens Coalition for Change namhla enyathime esigabeni seBeatrice kwathi amalunga eCCC achisa umuzi wesiphathamandla sebandla elibusayo okubikwa ukuba uthwalise nzima abaphikisayo. Amalunga ebandla leCCC atshele Studio 7 ukuthi abanye babo balimele kulandela ukuhlaselwa kwabo ngamalunga eZANU PF besesililweni sikaMoyi. Ekhuluma esemzini wako-Ali enyathime umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC uthi kubuhlungu kakhulu ukuba omunye wabo ubulawele ezombusazwe. UChamisa uthi akula muntu okumele afele ezombusazwe esithi okwenzakala elizweni kuveza sobala ukuba inguquko iseseduze.
We want to thank you for continuing to support change. And we salute you. Ama zangiri pa, munevun unebasa rokuonga, kuditi gadre shanu komunika. Angala mitisa zungagadai. Nikano para ubasana. 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 Nikano para ubasana.
UChamisa ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuba engenzi udlakela esithi lokhu yikho okufunwa ngabantu ababulele uAli. UMtakamuyi Silence uchasise ngababhekane lakho. Isikhulumeli sebandla leZANU PF uMnumzana Davazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilandi odlakela lolu.
Kana vanhu vakauraya vangani vanhu vakurayana munyaya dzerudo muno munyika yeZimbabwe. Vangani vanhu vari kuurayana pasi rese rine rimwe nyaya dzerudo. tirikuudzwa kuti muzvare Mobilizing Ali vanga vaine rudo kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyanya iri kutsvakwai ko kana pachitsvakwa mhosva munozotsvaka mhosva muchiipa mazita emapato zvichirevei
nkosikazi Ali kucatshangelwa kwekuba wabulawa ngodlelano nebandla lezanu PF uPius Jamba odingwa ngamapolisa athi waithandana naye kodwa ebandla le-Citizens Coalition for Change lithi unkosikazi Ali wabulawa ngamalunga ebandla lezanu PF ukusenjalo amapholisa asebophe umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure oyisikhulumeli njalo senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition inhlanganiso le ithi akwaziwa ukuba ubotshelweni uMasaraure kodwa kusobala ukuba ubotshelwe zombusazwe asenelisa ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyati obengaphenduli umakhalekhukhwini mele 27 ngiseharare nomlondolozindlovu
abantu abaningi bathi bethuswa yikubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngabachasika ngelwa ukuba ngabalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ubathobile masuku usethulela lolu daba
ukubulawa kukankosikazi Mobilizing Ali loLangelihle Zonda Moyo kwethuse abantu eZimbabwe abathi kukhanya engani lokho kuhambelana lezokhetho umnumzana Felix Magalela Mafa ilunga le-Citizens Coalition for Change uthi kulusizi ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngaphansi kodlame
kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election kanti thina singabantu esithanda ukuthula njalo i-constitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba okudliwa kuyele emuva ukuthi basebenzise udlame bezame ukuthusela abantu ukufa kukaMobilizing Ali langelihle kubuhlungu hhayi ithi sodwa iZimbabwe jikelele siyacubungula sesibona ukuthi abantu abaningi ngamaprovinsi wonke angitheni bayakusola kusikhumbuza thina kakhulu umbhuqazwe nemrambatshina
umfundisi Useni Sibanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi izizalwane zonke zilelungelo lokuvikelwa nguhulumende kungakhathalekile ibandla lisekelayo
kuyasikhathaza kakhulu ukuthi abantu sebelahlekelwe izimpilo zabo njalo kulabantwana sebesele bezintandane kulesihlobo esezilahlekelwe ngomunye wabo kuyinto esikhathazayo sonke siyakwazi ukuba isisekelo sombuso weZimbabwe siyakhuluma ukuba kungabe kungubani umuntu olapha eZimbabwe ulelungelo lokunanzelelwa njalo lokuvikelwa nguhulumende ukuze angabulawa ngabanye abantu kumbe angathunjwa ngamandla ethathwa ngabanye abantu ngakho ke lo ngumlando okuhulumende njalo kuyadingakala ukuba amapholisa aphenye abathole ngesikhathi esifitshane labo abacatshangela ukuthi babangayenza lesi
umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende obusayo ulobudlwangudlwangu
kuyadanisa ukuthi it took amaZimbabweans 42 years ukuthi bananzelele kumbe wabona ukuthi iZANU PF libandla eleziklikwi lezigangi lababulali kucela bona abaku-opposition ngoba thina sihlala sikhuluma ukuthi i-opposition kungabe yi-CCC ngo-MDC kumbe ngaphi at some stage bonke babesupport iZANU PF ngabo-early 80s to 87 abantu emathebelelend bebulawa ngumbhugazwe igugulawundla so kithi akusonto entsha lokhu vele siyakwazi iZANU PF asikhaya siyithathe njengebandla eli-serious siyazi ukuthi libandla lababulali umnyaka ozayo uzaba ngumnyaka onzima vele ngoba iZANU PF iyabonisa ukuthi ayikatshintshi ayikaguquki
unkosikazi Sichelesile Mahlangu omele isigaba sephumula kudale lephalamende uthi lokhu okwenzakalayo kuyethusa omama bacine behlehlela emuva ngokwesaba
xa sikhangela i-50-50 omama singabantu singathi omama isikhathi esiningi ngabantu labana ababuthakathaka nxa bebona into enje isenzakala sicina silinka to politics and sesizibuza ukuthi mina nginje ngisa nga kuyethusa kakhulu okwenzakale kuMobilizing ngibona ngantwa kuzehlisa izinga lethu cause omama sebesethuka ngoba nqadi besazi ukuthi uMobilizing was linked to politics abantu bacina sebecabanga ukuthi into leyenzakale on political grounds.
Unkosikazi Nonceba Gwebu uthi ukhetho oluzayo luzaba lodlame njalo abantu abasoze bavota bekhululekile.
Sesesaba ukuthi sisekele amabandla aphikisayo ngoba sekulengozi yokuthi silahlekelwe yimpilo njengalokho esekubone ku-Mobilizing Ali.
Kodwa ukubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi ukufa komuntu kuyahlonitshwa.
Ukufa komuntu akusiyonto elula njalo akusiyonto okumele sidlale ngayo ngesikhathi sonke. Imfa iyahlonitshwa nxa kuthe kwenzakala isihlakale esibi kangaka. Asiso sikhathi sokuthi abantu beqe ukuqala ukukhumbana ngeminwe indaba engakacubungulwa ngendlela epheleleyo. Udadewethu lo owuleweyo ufe kabuhlungu, ufe ngesihluku esibi, okuyinto ngamina ngasiyivumele njengabantu siphila. Kungakhathalekile ukubana ukuliphi bandla, ungabe ubuzana uPF.
Amalunga amabandla achiyeneyo athi akhathazekile kakhulu ngoba lokhu sokukhumbuza ukhetho luka-2008 owagongodwa abantu abaningi ngabandlelana lebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzatholakala lecala uJeffrey Moyo intatheli izindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wancedisa abanye bakhe ukuba bengene eZimbabwe ongekho emthethweni. Umantshi woBulawayo ugwebe uMoyo ukuba avalelwe entolongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu. Umantshi uthe kumele ahlawule inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola 200,000 Zimbabwe dollars. UMoyo uyakuphika ukuba wangenisa eZimbabwe abanye bakhe ongekho emthethweni. Igqotha lakhe lithi baza kuya emthethwandaba uyacela ukuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni. Unumzana Njabulo Ncube okuhlanganiso ye-Editors Forum uthi kuyethusa ukugwetshwa kukaMoyo.
Bonakala ngazathi khona benzela ukuthi bethusele intathelo zindaba ikakhulu sezikhangelane lo khetho oluzayo omnyaka ozayo. Intathelo zindaba ziza kuthola nzima ukuthi khona zenze umsebenzi wabo ngoba lokho kutshengisela ukuthi khona basho ukuthi bengenzi umsebenzi wabo. Siyakubona ukuthi uphiwe i-suspended sentence wahlawuliswa imali kodwa kusho ukuthi ekulungile khonokho. Kwenzekela bayenzela ukuthi khona bethusele intathelo zindaba. Siyacela uhulumende ukuthi eyekele intathelo zindaba zenze umsebenzi wabo. Akumelanga ukuthi umsebenzi wentathelo zindaba ubonakale engazathi into ebophisayo. Kumele abantu besebenze njengoba baphiwa amaphepha okuthi basebenze. Siyamzwela baba uMoyo ukuthi uhlanganele sahlukelwe lesi kodwa thina sithi khona uhulumende hayi yekelani intathelo zindaba zenze imisebenzi yabo ngoba ngalokho abakwenzile kutshengisela ukuthi khona sesiya ekhethwe intathelo zindaba asoze sibe lakho ukuthi zisebenze kuhle zingesayo. Okwamanje sezethuselwe and angisoze ngithandabuze ukuthi ngisho ukuthi khona sebeza yenza lokho okuthiwa ngesilungu i-censorship bese saba ukuthi bethathele indaba. Bangaki abancede abantu abavela phandle ukuthi bebekwanise labo ukuthi besebenze eZimbabwe bethathe izindaba. Hhayi ubuhlungu lokho.
Umnumzana Njabulo Ncube kwinhlanganiso yeZimbabwe Editors Forum besixoxa laye eseHarare. Wayakhala abantu koBulawayo kulandela umbiko owethulwe yikhansili othi izakhamuzi zedolobho leli sokumele zihlawule imithelo etshiyeneyo ngemali ehambelana lesisindo sedola leMelika. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yethule umbiko lonamuhla isithi akusasebenzeki edolobheni leli ngoba ukugugudeka kwedola leZimbabwe sokwenza ukuba inhlawulo yezakhamizi iphelele emoyeni bengenelisi ukuthola izibi ukubalethela amanzi lokunye. Ikhansili ithi ukuhlawulwa imali elesisindo sedola leMelika kuqala kuyona le inyanga. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobho lakoBulawayo selikhangele ama tariffs eliwachajayo, likhangela futhi nomumo ophandle. Xa sikhangela imkambo lapho isithenga khona izinto, siyananzelela ukuthi i-inputs for service delivery okunjenge-fuel, ama-chemicals okuhlanza amanzi nokuklina i-waste water, imithi, i-stationery, lama-staples ezimota, wonke kuloke kukhwela. Lokhu sokwenze kwaba nzima ukuthi i-council ibe yenelisa ukuthenga ama-inputs lawo. Yikho sesiqale ukwenza i-alignment of ama-tariffs ethu to ama-input costs, ukuthi singafiki isikhathi lapho i-service delivery iza collapse kumbe ingasayinelisi ukuthi siyilethe njenge-council. Siyazisa izakhamizi lama-stakeholders lama-clients ethu ukuthi ama-rates and tariffs ethu azabe ese-indexwa kumbe efakwa at the ruling interbank rate. Sikhangela i-date of approval of the 2022, but i-council nxa ithumeza ama-bill ethu are charged on the last day of the month, and i-monthly bill yethu will be based on the ruling interbank rate. Asisho ukuthi ama-bill azathutsha ku-US dollars, but ama-clients azakontinua ethola ama-bills a-based on izimdola.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ebonisa uZulu ngokusebenza kwesinqumo abasivunyelwe ngohulumende.
Esikunanzelelayo futhi akhona amanye ama-services esiwaletha njenge-council, such as i-submission of ama-plan drawings among others. Lawa azabe e-based on interbank rate on the date of submission. Uqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ngalesi sikhathi njengezakhamizi nama-stakeholders sibe siloke siqhubeka ukubhadala ama-bills ethu ukuthi so that i-service delivery ayicollapse. Esikucelayo kakhulu ukuthi asibhadale nini i-bill yethu in full njalo every month ngesikhathi, singabi lama-bill overdue.
Abahlali bakoBulawayo bona bakhala ngokuthi sebephila nzima ngenxa yokuthi iholo labo seliphansi kakhulu njalo intengo yempahla ikhuphuka nsuku zonke. Ukhathazekile umnumzana Benny Moyo ohlala eManningdale.
I-council ikopa kuhulumende, nanguhulumende uthi ama-charges esibhedlela nawo futhi azabe esebenzisa i-US dollars. Siyibonile futhi uhulumende introduce ama-charges ezinara lawo futhi afakwa nge-US dollars. Sibonile futhi izimseki layo futhi ipheka i-examination fees isebenzisa umgomo we-US dollar. So lokhu akusimangalisi, kodwa lokungaba kuhle nje ukuthi ngabe bake bakhuluma lathi bezwe ukuthi abantu bacabangani. Kuba buhlungu kakhulu kithi ngenxa yokuthi umumo welizwe mubi.
Umnumzana Mandla Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Umbiko esiwuthole uvela kukhansili yakoBulawayo namhlanje uveza sobala ukubana ngempela idola lakuleli kalisasebenzi, kalisela sisindo. Le mali abantu kade bevele bezibhadala bezingasayisizi ikhansili yakoBulawayo. Yikho ke sebesithi khona kungaba ngcono ukuthi amabhili lawo abuye e-forex, abantu bese bezikhethela bona ukubana babhadala ngayiphi imali, ngoba lokhu bese kusenza ukubana behluleke ukwenza umsebenzi okumele bawenze njengosodolobho. So yebo, kubuhlungu ebantwini ukubana kuzakhwela, but yonke into ivele isikhwelisa.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uncoma okwenziwe lidolobho lakoBulawayo esithi idola leZimbabwe kalisathengi lutho.
Kufanana labantu bemchova, abantu bemchova bathi umchova yidola for 2 or 50 cents, but they are not simple saying mabhadalisa nge-US dollar kuphela. Umchova uyakwanisa ukuthi ugade ngebond on a translating a ruling rate of that day. So a council is simply saying they are now going to take their prices in a step for currency of the day.
Ezinye izakhamizi zithi zilakho ukuthathelwa izindlu ngoba zizakwehluleka ukuhlawula imithelo etshiyeneyo ngedola elihambelana lele Melika. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulayito kuhlelo lwabasekhulayo olwezi connection namhla kuxoxa ngodlakela eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia lithi selihle ukuthuna idolobho elikhulu emfukweni omnye umhlubulo kwele Ukraine. Lithi seligombolozele elinye idolobho elikhulu ngakho ke ele Ukraine kumele liqaphele. Kukhangelwe ukuba kusasa kuzavezwa edale leCongress okunye okwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngesikhathi kuhlaselwa idale leli ngomnyaka ka-2021 kubalwa ama-electoral votes. Osomabhizimusi abaningi kobulawayo bathi sebesehluleka ukuqhuba ngemfanelo amabhizimusi ngoba sebebalutshwane abantu abathenga impahla etshiyeneyo esibiza imali ephezulu. Bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kubathwalise nzima ngakho-ke abanye babo balakho ukubhidlikelwa ngamabhizimusi nxa isimo somnotho singaguqukanga elizweni. Kubika inhlathelo zindaba u-Ezra Chisaspanda.
Kulezi nsuku akusela ugxozela izitolo eziningi okuthengiswa ukudla lempahla ngoba akusela abathengi abaningi. Unkosazana Lwazi Mbowa uvale ibhizinisi yakhe yempahla zendlini ezifana namasofa, namafriji, nezitofu ngenyanga ephelileyo.
Kade ngingomunye wama-business people akobulawayo kodwa hayi into zinzima zimanga kuhle. Akusakwaniseka, akusasebenzeki imali zamarenti aselazo. Imali iwansuku zonke. Ungathengisa ulutho namhla nge-13,000 xa usisela wodwa ufica sekuyi-50,000. So konke khona okuvele kusibisele emuva akusela nto esisingayenza sesihlezi kuphela.
Umnumzana Thomson Moyo laye uthi sokukubi kubhizinisi lakhe.
Ibhizinisi kulezi nsuku ihambe kuhle, abantu bayakhala abalamali. Lama-buildings lapha kobulawayo badura abanikazi bama-buildings. So sithele nzima kakhulu, esenzoke printing, photocopying. Isikhathi ngiyahlala 2 hours kungena umuntu oyedwa.
Edolobheni lakobulawayo kuphaka imota zobhadaliswa. Amabhizinisi amaningi aselahlekelwa ngabathengi, yona imali sivele ingekho. Umnumzana Charles Ncube unebhizinisi lokuthengisa ukudla.
Ngile shop lapha etown ekuthengisa ukudla. So lokho kwabuya umthetho lo oyiphakhi ngomutsha. Okwamanje imota zisakwanisa ukubuya ziphakha lapha, abantu abasakwanisa ukubuya bethenga ukudla. So sokuze kungiforce ukuthi ngigcine sengivala ishop.
Unkosazana Bonginkosi Ndlovu uthi kubi kubhizinisi lakhe lokuthengisa amakhompyutha.
Hayi, ilizwe lethu lele alisemanga kahle ever since kwatshintsha ibond leli. Abantu abasabuyi ukuzothenga, into ziwomile, wonke umuntu uyakhala njalo. Le nto zikhwelile ikubengezela loncengisa, but ngala ngapha amarenti afunakala, lalokhu lalokhu kuningi afunakala. Okunye isituation nxa sokunzima siyagcina sesizivalela amashopu.
Unkosazana Blessing Mpande yincwethu kwezomnotho uchaza isizathu esenza amabhizinisi agalule kulezi nsuku.
Abantu abaningi siyananzelela ukuthi bahola nge-RTGS. Ukuthenga kwabo lokusebenzisa kwabo imali akusafanani lokusebenzisa imali okwakukhona emandulo. Abantu abaselayo imali yokuthi babe bethenga bazisebenzisa nsuku zonke ezindlini. Amabhizimusi ayaluza imali eningi, ayalahlekelwa imali eningi ngezikhathi eziningi.
Ngakho ke amabhizimusi abona kungcono ukuthi avale ngoba abantu abaholi ngemali yaseMelika, abaholi ngisho wona amarandi aseSouth Africa. Ingakho sibona amabhizimusi amaningi evala kulezi nsuku.
Kukhanya enganamabhizinisi amaningi azavalwa lonyaka ngenxa yokubhukudeka kwedola leZimbabwe okwenza abantu behluleke ukuthenga impahla abayifunayo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umhlangano wokuthuthukisa indimi zonke ezikhulunywa elizweni imhlobo etshiyeneyo usungulwe namhla eVictoria Falls, njalo kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa avule ngokusemthethweni kusasa. Umnumzana David Ndlovu, ongumqondisi wenhlanganiso yeSorotso Development Trust, uthi uhulumende bekhalaze ukuba beqoqe abantu bohlobo lwesisweni kumbe ithwa ukuthi bayegida umdanso wabo weboro kodwa abasenelisanga. Uchasisa ngokuqakatheka kwalumhlangano kanye lokulondoloza indimi ezehlukeneyo kungqoqo ayiqhubele osidalelile emhlanga weStudio 7.
Ye, njengokuthi kule language conference eVictoria Falls, lami ngiye ngakuthola nje ngokuhamba kwesikhathi nje kubo ma-Twitter, ku-social media, then-ke kwase kusiba lakhona khona ukuthi siye sacelwa yi-Ministry of Youth khona la eTsholotsho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale eVictoria Falls. So ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esibizwa ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayenze entertainment, njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama-language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini, njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi nazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official language?
Ye, imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abaningi kakhulu laphana abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngamalinguist, abanye ngamasocial linguist, abanye labo besenza okunye okuningi nengokwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano yona leyi iyancedisa kakhulu mangaka ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu, kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjengalona lolo lwethwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile ende lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kuyabe kudinga abantu abalamakhono. Thina asikakabi lawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhono khwana ukuthi manga usebenza le community abangabahlobo bakho, uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi autograph. So imhlangano enjengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba inhluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe azwe esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya azoncedisa. So yikho lathi sasifisa mpela ukuthi makusiba le mhlangano njenganale singasaleli phandle, singasaleli phandle, ngoba hayi ulimi luyasihlupha lonalolu. Kuthi ukuthi vele makungasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luthabalele vele.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeTsholotsho Development Trust, wexuba ecingweni losithandekele mhlanga weStudio 7 eseTsholotsho. Singa Sibonga balesani namhlanje sihlobo sesikhangele besokela namhlanje. Kuyathokozela okumangalisayo esililweni selunga Citizens Coalition for Change uMoyi uBlessings Ali. Usethulakele lecala uJeffrey Moyo. Intelele izindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakwaBulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje Oliver Lensayo noGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.